Vachitaura pamusangano waita pamutsvete hoo nhasi, vamwe vagari vemumasvingo vati zvimwe zvikamu zvebhi iri zvinogona kushandisa kushungurudza vanhu vane pfungwa dzinopikisana nevanotonga, izvo zvinoita kuti vanhu vasakwanise kutaura nhuna dzavo munyika pajekerere. VaJefferson Chitando vanoti bhiri iri richashandiswa kupenengura magwaro nemashoko akavanzika evanhu uye harina chikamu chinodzivirira avo vanenge vafumura vakuru vakuru panyaya dzeuori.
Uori ndo hwanyanya kukanganisa nyika ino kudarika zvimwe zvinhu zvose zvatingataurwa. Saka kana pasina potero mawhistle blowers, zvinoreva kuti the executive ndo kunonyanya kuita uori ikoko. Musandopasisa bill iri kana musina kuona kuti izvo mawhistle blowers taprotectwa.
Vamwewo vati bhiri iri rinogona kushandisa kusunga nezvematongerwo enyika pamwe nemasangano akazvimirira ayo anoongorora zviri kuitika munyika sezvo kune chikamu chinokuti vanofambisa nhema pamasaisai vasungwe. Sazvigaro wesangano revatori venhau remisa Zimbabwe vaGolden Maunganidzo vativo bhiri iri rinogona kushandisa kupunyikidza kodzo dzevatori venhau uye kuti vasaite basa ravo vakasungunuka.
Hatinyanyi kufara kana paine urongwa hunopedzisira vatori venhau vaakushungurudzika kuita basa ravo. Saka kana pakava nemutemo unoita seunovhundutsira kuti basa ravo riome, isu hatiufariri.
Asi vamwe vatsigira bhiri iri vachiti rakanaka chaizvo nekuti vanhu munyika vari kushandisa badandemutande yakaita sesocial media sirizo vachishoropodza hurumende pamwe nekuzvidza vamwe. Vamwewo vanotiwo madandemudande aya ari kushandiswa kufumura zvakavanzika zvevanhu kunyanya munyaya dzezverudo, nekudaro nhubu idzi dzinofanira kurangwa nekusungwa. Vagashiya Mundondo nhengo yezanupf vanoti vanotsigira bhiri iri nekuti vanhu vazhinji vakushandisa madandemudande akaita sewhatsapp, twitter nefacebook kushoropodza hurumende.
Vanhu vanogona kushandisa macyber activities vachidestabilize kufamba nokutonga basa rehurumende, vanhu ivavo ngevaprosecute. That's abuse. This is what it is all about.
Amai Precious Chinhambo Masango, nhengo yeparamende kumhangura vange vachitungamirira chikwata cheparamende pabhiri iri vati basa ravo rafamba zvakanaka sezvo vagari vanga vane ruzivo rezvebhiri iri.
Ndaona sekunge kuno kumasvingo vanhu vanga vane ruzivo rwebhiri iri. Chikumbiro chavo changa chiri chekuti next time kana tichiya nemabhiri ngaange akanyorwa nemalanguages ese emuno munyika kuitira kuti nyangwe nevaya vasinganzwa chirungu vakwanise vachiverenga vonyatsonzwisisa kuti zvinhu zvakamira sei.
Neimwe nyaya, mukuru wesangano remasvingo Center for Research and Development kana kuti MACRAD vaEfrem Tombeni vapuwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso inosvika chiuru chemadhora emaRTGS kuti vatonge vachibva kumba kwavo. Mutongi wedare repamusoro vanevhaiwa mambo vati vamutombeni vazvipire kumapurisa kamwe chete pamwedzi uye vagare pamba pavo. Gweta ravamutombeni vamartin mureri vanoti vamutombeni vakasungwa sondorora pfuura vachipomerwa mhosva yekutuka mutungamiriri wenyika vaemarson mnangagwa vachinzi vakavapomera mhosva yekuti ndivo vari kuita kuti vanhu vatambure munyika. Asi vamutombeni vanoramba mhosva iyi. Ndakamirira studio 7 ndiri mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.